vachitaura nezvidhose zvine vatinasha musandami vati vakarohwa muviri wose kusanganisira mumusoro vakarara pasi.
Ndakasvikirwa nemasoja nemapurisa ndaive ndiri pamba, saka vaipfuura nenzira ndokubva vandiona ndiri pamba ndobva vandishedza vakanditiohoya kuno. Saka ndaenda kwanga varidewa pa12 mapurisa nemasoja ndokubva vatonditirara pasi. Ndichirara pasi ndobva vatotanga kutondirova vachinditsika musoro. Vaive nemabato stiki nepfuti, saka ina ndinaudza kuti chii chiri kuitika. Kusvikira ndarohwa wapedza kundirova ndokubva vanditizoni chitiza. Vakandirova nemabato stiki vachinditsika musoro nemagambo avo, saka ndakazoita sendinovhara musoro nemaoko ndobva vatanga kumarova vachishandisa kuzasi kwepfuti.
Vamusendami vanoti pavairohwa vainzi vainge varegedza vanhu vachirova mapurisa mumusha weveruzhinji wegadzema. Vanoti kunyange vakamhanhara nyaya yavo kumapurisa epachimagamba, manheru iwayo hapana matanho akatorwa.
Ndakaenda kumapurisa ndikanomhanhara masiku iwayo ndokubva ndaona one vanonzi Constable Nyata vakati havakwanisi kutora mhosva ripoti yangu kuti vainyorere joketi, vachiti pamwe nemwe nguva memba incharge vavo ndio anenge dara atuma vanhu kuti vave kuzochirova uko. Saka zvinofarira kuti ndii ripoti kuna memba incharge vavo.
Asi vati nhasi vazoenda zvekare kunomhanhara nyaya yavo iyo yanyorwa mubhuku iri nhamba RRB 446-35-26. Mumwe akarohwa ari pamba pake ndiva Rogers Mugande vemugadzema, ava vanoti vari kutya kunomhanhara kumapurisa. Mutauriri wemauto Lieutenant Colonel Atios Makotori vati havana chekutaura nezvenyaya iyi vakati titaure nemapurisa. Mutauriri wemapurisa mudunhu reMashonaland West vaIan Kowera vati havasati vataurirwa nezvenyaya iyi, asi vakurudzira vose vakarohwa kuti vaende kunomhanhara kumukuru wemapurisa pakamba chamagamba kuti vakwanise kuferefeta kuti chii chakaitika. Kurohwa kwevanhu muchinoi kunouya apo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kuuya kuzopfekedza nguwani dzedzidzo kuvana vakapedza zvidzidzo zvavo pachikoro chechinoi University of Technology kana kuti Kati Mangwana. Mune imwewo nyaya, masangano anomirira vatori venhau asvoropodza urongwa hwechikoro chikuru cheCAT hwekuendesa mazita evatori venhau kubazi rinoona nezvekuchengetedzwa kwenyika kuti vabvumirwe kuita basa ravo kana vamunangagwa vasvika paCAT. Munyori mukuru weZimbabwe Union of Journalists vaFoster Dongozi vati zviri kuitwa kutyorwa kodzero dzevatori venhau sezvo vaine marizinesi kare.
Tinoshoropodza yunivhesiti neurongwa hwavari kuita. Vanoshungurudza vatori venhau kuti vatumire mazita avo nenhamba dzezvitupa nezvimwe zvakangosiyana siyana kumahofisi avo kuti zvigonovhetewa nesecurity. Security dzaani dzei? Mutori wenhau kana once akangopiwa accreditation card nemedia commission, neZimbabwe Media Commission, zvinoreva kuti ane kodzero yake.
Izvi zvatinhirwa nemukuru weMedia Institute of Southern Africa kana kuti Misa Rakavani Moyo.
Rezinesi rikange rauya mucherechedzo wakakwana unoratidza kuti mutapwe nhau kana kwete. Chavangakwanisa kuita, chatinovakurudzira ndechekuti kana vasina kugutsikana vanofonera kukomisheni.
Pakabvunza mutevedzeri wemutauriri weCAT vaZakaria Pumhai kuti zvekuendesa mazita kuti anoongororwa zvakatanga riini, vati vanoshanda vachiudzwa zvekuita nevanhu vavasina kudoma. Vadzidzi vakapedza zvidzidzo vepakati ava vari kupfekedzwa nguwani dzedzidzo, vakawanda vavo vari kumba zvichiitwa padandemutande sezvo pari kutyirwa kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.